manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechipiri chikumi 21 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kuramwa mabasa kwevana chiremba vakoti nevarairidzi kwopinda muzuva rechipiri. Mapazi ehurumende ovharirwa mvura kumasvingo nekutadza kubhadhara mitero kukanzuru. Simstats yovimbisa kubhadhara vashandi vakaverenga vanhu mari mukupera kwemwedzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwevashandi vehurumende vanosanganisira vana chiremba, vakoti nevarairidzi kwapinda muzuva rechipiri nhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vachapa vashandi mari zvakapetwa kaviri, asi vashandi vanoti vaivoda kutambiriswa mari yemadhora ekuAmerica sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Avo ndevamwe vashandi vepachipatara chikuru munyika cheparirenyatwa Group of Hospitals vachiratidzira nhasi. Mazana evashandi vezveutano vanosanganisira vakoti, vana chiremba, vana mabhara nevamwe vashandi vaungana pazvipatara zvakasiyana siyana munyika vachiratidzira kuti mari dzavanotambira hadzichakwana. Vachitaura nevashandi vasati vapararira, munyori musangano rinomirira vashandi veutano munyika reHealth Apex Council vaLloyd Sarai vati hapana chakabuda musangano wavakaita Health Services Board nezuro. Vasarai vashurawo vamwe vasiri kuratidzira vachiti izvi zvinodzorera hondo yavo kumashure.
The moment yatinosiya vamwe vedu vari kumabasa, the moment vamwe vedu pavanosinika vachidzokera back, we will not help ourselves but to make the struggle protract forever. And
vati dzimwe nyaya dzavaida kuti dzigadziriswe neHSB dzinosanganisira nyaya dzemihoro, nyaya dzekuti varambe vachipiwa mari yekubatsirikana inoita mazana matatu nemadhora makumi matanhatu ekuAmerica dzavaipiwa muna 2018, pamwe nenyaya dzekuti vapiwe magrades kana zvikamu zvekushandira zvinoenderana navo sezvo izvi zvakapedzisira kuitwa muna 2012. Vatiwo havana ruremekedzo kana kutendwa kwavakaitwa pakushanda kwavakaita panguva yedenda recovid-19. Papari renyatwa vashandi vange vaine zvinyorwa zvakasiyana siyana vaungana vakatanga kufamba vachitenderera chipatara ichi vachiimbawo kuti mihoro yavo haichakwana kuti vararame nemhuri dzavo. Vaendawo kumahofisi eHSB awo ari pedyo nechipatara ichi, uye zvese izvi zvange zvichiitika mumeso emapurisa anodzivirira nyonganyonga ayo asina danho raatora. Vasarai vati chavanoda kuti HSB nehurumende vaite kuti vataure navo nekuvapawo mugove unoenderana nemamiriro eupfumi, asi vamwe vange vari kuratidzira vaudza utungamiri hwavo kuti vave kutochichidzirwa nevakuru vavo pabasa.
Saka ipapo kavandu saka vari kuzodzokera kumabasa.
Asi vasarai vati izvi zvinowanikwa pachimurenga chega chega. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuHSB sezvo mukuru wayo Dr. Paulinus Skosana vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zvichakadai bazi redzidzo yepasi rinoti zvinhu zvichiri kufamba zvakanaka muzvikoro. Kunyange hazvo mamwe masangano anomirira varairidzi pasi pesangano reFederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU akakurudzira nhengo dzavo kuti dziramwe mabasa dzichitsutsumwa nemihoro yadzo kutanga nezuro. Mutauriri mubazi iri vataungana ndoro vati nezuro zvinhu zvange zvakanaka muzvikoro uye vange vasati vanzwa kuti zvinhu zvafamba sei nhasi. Munyori musangano unomira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vaudza Studio 7 kuti pane vamwe varairidzi vasiri kuuya kubasa asi havasi kunyatsoziva uwandu hwavo.
Tine vamwe vasina kuenda kubasa uye tine vamwe vakaenda vaendavo kubasa. Chatisinga asiwo vacho vasinavo ikokovo tinavo hongu asi vanhu vanoratidza kuti vanenge vachingonyunyuta varipo pamabasa.
Sachigaro vesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti vanotsigira varairidzi vana chiremba nevakoti vakati vashandi vese neveruzhinji ngavabatane kuona kuti hurumende yavapa mihoro inofadza.
Vanhu vose vashandi vose vanoshandira hurumende nevasingashandiri hurumende vambobatana varatidzira kuti vashandi vapiwe mari inokwana kuti vararame sevanhu vanhu vanoremekedzeka munyika.
Vati vanhu varohwa nenhamo munyika vachiti ndizvo zvave kuita kuti vamwe vaone sekuti utongi hweutsvanyiriri waIan Smith hwaive nani. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakashora vese vane muono uyu vachiti havazivi kutambura kwaiita vanhu nguva yeRhodesia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kanzuru yemasvingo yakatanga chirongwa chekuvharira vemabhizimusi nemapazi ehurumende mvura pakati pedhorobha kuti vabhadhare zvikwereti zvazvo zvakakura. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nevanoshandira mudhorobha vachiti zvinogona kukonzera kupararira kwezvirwere zvakaita sekorera netyphoid sezvo zvivakwa zviri kuvharirwa mvura izvi zvichishandira vanhu vakawandisa. Meya weguta remasvingo vaKuleni Maboke vati vari kuvhara mvura nekuti mapazi ehurumende nevemabhizimusi ndivo vane zvikwereti zvakakura.
Zvakanyanya panyaya dzeservice delivery zvesenzi kuti mabhizimusi vari kuovercancel mari yakawandisa. Zvizvitsine machallenge yatinawo kuti tiwane mishonga yemvura nekutenga zvinhu zvinodiwa pakugadzirisa migwagwa nezvimwe zvisi zvakasiyana siyana. Pachirongwa ichi ticharamba tichingoita chokumirira shuwa kuti vanhu vabhadhara. Plus pamusoro pazvo pane nyaya dzekuti mari yainderekurwa neinflation. Saka expenses mari inogona kuva yakawanda. Nhasi asi mangwana ndisina kuwandisa asi sina kubhadhadza tokurudzira kuti vanhu vabhadhare mari isine value yese yayo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira vati kunyange hazvo vasingakurudziri kusabhadhara kwemvura naani zvake kuvhara mvura pakati peguta kunogona kukonzera zvirwere uye kutyora kodzero dzevanhu.
Isu seorganization rimwe nedingindira redu kukurudzira vanhu kuti vabhadhare mvura, whether uri resident kana kuti uri government department. Iri move yatorwa neMasvingo City Council hatisi kuigamuchira nekuti ichakonzera kuti kuve neoutbreak yezvirwere zvakasiyana siyana uye nikupunyikidza kodzero dzevagari. Muconstitution kunonzi munhu ngave neaccess to clean, safe and potable water. Zvino vakanga vavharira nzvimbo idzi dzinosvika vanhu vakawanda, kodzero dzevanhu hadzichange dzichizadzira. Zvirwere izvi zviri kutapukira nenyaya yekuti vanhu vanenge vachishandisa zvimbuzi zvimwe chete vachiuya panzvimbo idzodzo, for example pazvitupa.
Kanzuro yemasvingo inoti mapazi ehurumende nevemabhizimusi vane zvikwereti zvinoda kusvika $290,000 emadhora emunyika kana kuti 270,000. Mapazi ehurumende ane zvikwereti zvikuru anosanganisira mauto, mapurisa pamwe nezvipatara. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko munyika amai Monica Mutsanga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nharembozha yavange isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvinhu hazvichisina kugadzikana zvekare muSouth Africa umo chikwata cheOperation Dudula chisingadi kuti zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica zvishande munyika iyi chave kuti chiri kuda kunoratidzira paPark Station muJohannesburg kuti zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviripo zvidzingwe. Izvi zviri kuuya apo vanotyaira marori munyika iyi vari kutiwo vekunze vadzingwe. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vari kushushikana nezviri kuitwa, vachiti kana vane magwaro ekushanda zviri pamutemo nevari muupoteri vari kushungurudzwa, vachiti mitemo yenyika iyi inofanira kuvandudzwa.
Vapoteri vanouya muSouth Africa vanenge vari paSection 22 permit yokutsvaka upoteri kana Section 24 Refugee Act, vose ivavo havana ugaro hwakanaka muSouth Africa nenyaya yezenofobia kana kushungurudzwa kwezvizvagwa zvedzimwe nyika zvinenge zvichiitika muSouth Africa. Tose tinoziva kuti South Africa pasiriese ndiyo nyika inenge inovenga vanhu vokune dzimwe nyika kudarika zvimwe zvatinoona. Saka zvinoitiwa izvozvo zvinongokatamadza nokukadzisa, zvokuti hatingati marefugees kana kuti maasylum seekers ari muSouth Africa ane mufaro.
Ko iko kumabasa zvakamirawo sei?
Kumabasawo ndizvozvo, munhu unenge achingotarigwa nerusarura nekuti wakabata bepa reupoteri. Saka hazvina zvazvinobatsira zvachose kupretenda kuti tiri kubatsira vanhu ava. Isu tichiona kuti pakugara kwavo chaipo panenge pakagosha, nokuti une bepa iroro kana kuwana basa chaiko kunonetsa. Vanenge vane mapepa yavo kumarenyuwa kana kumapa upenyu hutsva zvezvichingonetsa, kwekoda zvezvivoko muhomwe nechinechi. Saka zvinhu zvinongogwadza zvikuru.
Nezuro ranga riri zuva rekucherechedza vapoteri kana kuti World Refugee Day, mazuva akadai haana kukoshawo here kuti ayeuchidze dzihurumende dzakaita seiyo yeSouth Africa kuti vapoteri vanofanirawo kuremekedzwa?
World Refugee Day izuva ratinenge richiremekedza kana kukoshesa vapoteri vekune dzimwe nyika vanenge vatizira muSouth Africa. Asi zvatinoona muSouth Africa ndozvekuti makakatamwa, hapana kuchatingati chingaremekezwa pamabatirwo anoitwa vapoteri vanobva kune dzimwe nyika. Chokutanga nochokuti kune maasylum seekers kana kuti vanotsvaka upoteri vakawanda, vanga vati vane makore matatu vasingakwanisi kuti vaende kuHome Affairs nokuda kwokuti panga kwakavhagwa neCOVID-19 regulations kana kuti mitemo yairipo yokuti hazvingakwanisi kuti vanhu vainde vanoapplya pakutanga. Chechipiri, vamwe vava vasingakwanisi vari kuuya kuhoita marenewals kuti vaapply kana kuti vaextende maasylum avanga vanawo mapepa opoteri iwawo.
Asi vakaenda kumahofisi zvemukati menyika aya vari kubatsirwawo nechimbi chimbere vashumba.
Maasylum seekers pose paagara achiinda kuHome Affairs anongowana kwakazara plus vazhinji uko zvino havati vava vachitovata pazhe pakamisiwa kuaplya pavamwe vachibigwa, vamwe vachitotoregwa vana vari mumitsetse. Zvinhu zvakaitika izvozvo.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vange vari parunare kuPretoria na Blessing Zulu weStudio 7. Vashandi vehurumende vanosanganisira vasori, mapurisa nevarairidzi vakaverenga vanhu muchirongwa chaitungamirwa neZimstats vanoti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavo, iyo vanoti inenge isisatenge chinhu pavanozoipiwa nehurumende. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekugunun'una kuve vakaita basa vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi iri, amai Mesi Chidemo vati vose vakaverenga vanhu vachabhadharwa kupera kwemwedzi uno. Vati chiri kuita kuti hurumende inonege kubhadhara vashandi ava mari yavo kuda kuona kuti mitengo yezvinhu haibve yakwira zvakanyanya here kana kuti inflation. Vati hurumende iri kuedza kuti isadhinde mari yakawanda nekudare yave kutora matanho akasimba pakutenga zvinhu kana kubhadhara vashandi. Asi mungu akaverenga vanhu ati anoda kuzikama nere kuti mukoma Gilbert ati vakasandira mahara nekuti mari yavakavambiswa ichina taichatenga nekushaya simba kwedhora remunyika.
Itarisiro yomunhu wose kana achinge ashanda basa kuti abhadharwe nguva iripo kuti zvinge zvichimubatsirawo mukati mokurarama kwake. Kana uchinge waenda kubasa unenge une zviviri zvitatu zvaunenge uchitarisira. Hino yatova mwedzi miviri tisati tapuwa mari yake. Izvi zvinotibata-bata zvikuru. Nokuti takatarisa chimiro chiri munyika yedu neinflation chamupupuri chiriko ichi chiri kungoita kuti pazuva nezuva mari inenge ichishaya simba. Saka iyo mari yacho paichatozouya inenge isisina chunhu. Mafiga airehwa iwayo panguva dzatakaripinda basa iri anenge asina chaanenge achashanda.
Hurumende kubudikidza nebazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yanga yakavimbisa vakaverenga vanhu ava mari inosvika zviuru zana negumi zvemari yemunyika 110,000 Zimbabwe dollars, izvo zvaikwana mari inosvika mazana maviri emadhora ekuAmerica pakupera kwechirongwa ichi muna Chivabvu. Pamusaro pazvo vamwe vakabhadharwa mari yekudzidziswa basa yaitangira pazviuru makumi matanhatu nezvitanhatu 66,000 kusvika pazviuru makumi masere 80,000 Zimbabwe dollars, iyo inonzi yakabhadhara vamwe vakaishayiwa. Asi nekuda kwekushaya simba kwemari yemunyika mari iyi haichakwanizana remadhora ekuAmerica. Mumwe ataura asina kuda kudongwa zita rake nekutya kudzingwa basa nehurumende atiwo hurumende haisi kuvaudza kuti vanopiwa mari yavo rini.
Isu sevanhu vakashanda basa tiri mainyumaritari dziri kutibata zvikuru nekuti hurumende hapana danho rayaitiraita yekuti titaure nesu itizivise kuti tichawana mari rini takungofira murima. Uyezve zviri kutigwadza nokuti tiri vanhu vangava netarisiro yekuti pada mari yacho tichazoishandisawo zvimwe asi nguva iri kufamba pasina kana communication yataitwa nehurumende.
Vamwe kunyanya vakashandira kumaruwa vakaita sevamwe vati vanonzi Uzare Gloria vanoti vanorwadziwa chaizvo nekuti vaifamba mitunhu yakawanda kuti vapedze mishaya yakanga yakatarwa pazuva rimwe chete. Nekudaro vakazowana mari yapera simba vanenge vashandira mahara.
Isu sevanhu vakashandawo tichiverenga vanhu kumaruwa tiri kurwadziwa zvikuru nekuti kuuya kwemari iyi iri kuuya yatopera vhalue kudhara, haichatokwanisi kana kutenga grocery rekuti richengete mhuri. Uyezve tinonyanyorwadziwa nekuti kumaruwa taifamba madistance akakura asingaiti, pamwe pacho tichitoisa upenyu hwedu panjodzi nekuti taibira nzizi dzanga dzakazara nekuti kwainaya, tichitotyira kuti pamwe tichadyiwa nemakara. Saka zviri kutirwadza zvisingaiti.
Kuverengwa kwevanhu kwakapera mwedzi miviri yadarika uye zvakabuda muchirongwa izvi zviri kutarisirwa kuti zvichaziviswa mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vechidiki kubva kuZimbabwe vanosvika makumi mana nevatatu vari muAmerica nevamwe kubva kunyika dzemuAfrica pasi pechirongwa chinozivikanwa nekuti The Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nehurumende yeAmerica. Chirongwa ichi chinoitwa kwemasvondo matanhatu kubva mugore ra2014 kusvika pari zvino vechidiki vanosvika zviuru zvishanu 5,000 kubva munyika dzemuAfrica vapinda muchirongwa ichi chinoitwa gore rega rega. Vechidiki vari pakati pemakore makumi maviri nemashanu 25 kusvika pamakumi matatu nemashanu 35 vane unanzvi hwakasiyana siyana hune umbowo hunoratidza kusimudza mireza yenyika dzavanobva. Taita hurukuro namuzvare Patience Ziramba, mutsikisi wemabhuku avo vari kuita zvidzidzo izvi vari kuchikoro cheUniversity of Iowa kuIowa. Tinzwewo zvavari kuita.
Tinotenda nekusiunzawo pachirongwa chenyu kuno kuWashington DC. Inini pari zvino ndiri kuthe University of Iowa inowanikwa iyo kunonzi kuIowa City in the state of Iowa.
2022 yali, sei imi makafunga kuti gore rino ndiro gore renyu?
Zvinotofadza kuti takakwanisa kuwanikwa tiri vamwe vakabudirira mugore ra2022 nokuti takangonzwawo kuti regai tiapply. Zvino chirongwa chacho chinonzi chine makwikwi akawanda, vanhu vanotorirana kuti vapinde, saka kuonekwawo iwewe application yako yazonongwa. chizuzu kushanda kwa mwari but shakawanda za tuna ushinungendra na nebasa la tunu bata tiri kwa Zimbabwe ini tunu shandra nduru kuplawayo njichita mabuku eva na madiki
chinangwa chenyu cha mungati ndicho chandaka pindira mchirongba ichi ndeche kutikudi
semunu isidiki kunyanyanya mzimai asusinyore kutubudiri mkati mima business and isusu my youth chinoti neseo kutitinyaso kuwana kute hapa ndopa mkutia puse kupataka mira saka kwandiri nini chishuro chikuru ndiche kutitidisikwezo kubata ma business semunu umunu kazi muyuthi munu mucha tuono kuti business rangu runo budizira ere uye runo kwaso kuzovere ngo umu wapeta na huu kana kutubudo upo maretu yose isu isu kuchinzi kune muna anita shema buku anuwa hali musikana uwechidiki
kana mchiti muneta shema buku murukulewa kuti kudi
tunolewa isu kuti kukura neukura neukura wano wengu weringa mabuku analumin aminu kena mchima siwa asisu sushara jomu Zimbabwe kuti chukulo mabuku anunyorwa achindra na nisu gandare edu ni marara miro edu kete mabuku atinunguona aini jenuwa juri nipatu ngu anuti juri foreign to us kana kutu juri exotic saka ininu tunueta atinuto mabuku anunyore romu Zimbabwe newa anaremu Zimbabwe wanunzu kisisa kuti kana nchita nchisana ngura bintu nchisana ngura laka mirasei
pamuru kuta jema buku isu imi mununyora uere kana kutu mnenge mchitikisa
imi nukutena kwa mwari uwa ndituwezu nechipoche kunyora mabuku like ndakatanga kunyora 15 mabuku ndiri kuneimwe publishing house yandai mboshandira tokuzoonawo kuti mukura semunhu akaitawo degree republishing kuuniversity yenast saka ipei kuti ndichitangawo yangu publishing house inotsikisa mabhuku tinokumbaurekerwa munana baba but vana mai ndo vana mai vevana ndo vanonyatsonzwisa vana saka edu mabhuku achange achinyorwa nevakadzi saka kunyanyanyanya kumayouth kunyanyanyanya kuvasikana munhu ngaasimuke aone kuti vamwe maopportunity vari kumabata papi opinda unani kuzoti ndakazama ndikasabudirira pane ungurega kuzama zvachose
avo vange vari mumwoyo vechidiki vari muamerica nechirongwa cheD Mandela Washington Fellowship kana kuti YALI muzvare Patience Ziramba vachitaura parunare vari kuUniversity of Iowa kwakare kuIowa muno muamerica tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika China inoti matunhu ari kuchamhembe kwayo anosanganisira Guangxi atarisana nedambudziko remafashamo emvura zviri kukonzerwa nekunaya zvakanyanya kwemvura zvapa kuti nzizi dzezare nekufashukira vanhu vanodarika zana nechiuru nemakumi mana nemashanu kana kuti 145,000 vamanikidzwa kutama misha yavo Ukraine inoti pane kurwisana kunotyisa pamatunhu ari kumabuda zuva kwenyika iyi akaita seSuluhansk izvo neRussia iri kurwisa mauto enyika iyi asara mune mamwe madhorobha imwe nzvimbo yeAzot Chemicals muLuhansk ine vanhuwo zvavo vanodarika mazana mashanu inoti iri kurwiswa zvakasimba neRussia Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rakaziviswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe RBZ nezuro rekuti rakagara pasi nevanobika chingwa kuitira kudzikamisa mitengo yechingwa rakanaka chose kana rakatevedzerwa sezvazviri asi dzimwe dzinoti rinogona kuonekwa sekunge hurumende iri kupindira mukufambiswa kwemabhizimusi munyika Gavhuna veRBZ vaJohn Mangundla vakazivisa nezuro kuti vachawanisa vanobika chingwa mari yekunze kuburikidza nemusika wavo wemari yekunze kuitira kuti vakwanise kutenga zvavanoda mukubikwa kwechingwa vasingazokwidzi mitengo. Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvakanaka chose kuti hurumende iite nhaurirano nevanobika chingwa kuitira kudzikamisa mutengo asi
zvinhu zvakamboitwa asi kuti pakuzoshanda kwazvo ndo patinoona kuti zvinongotishande kuda tina kuti mwedzi chingwa chavo kukwira zvekare kana chikadzaka achidzaka kwenguva yakatirebei.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaCharles Mutasa vanoti chakatanga ndo chakachenjedza.
Izvi zvatiri kuona zvakamboitika zvakare kunana 2008 na 2009, Reserve Bank ikava iyo yainyanyoedza kugadzirisa zvinhu. Asi chinofanira kuitwa ndechekuti inonzi consultative forum inounza vashandi nehurumende nevemabhizimusi pamwe chete ndo inofanira kuti ongorore upfumi hwenyika pawasvika votenderana kuti vangaita zvinhano zvipi zvekugadzirisa zvakanganisika muupfumi hwenyika. Izvi zviri kuitwa nereserve bank, pachirungu vanongoti mapiecemeal approaches.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti sevashandi vanenge vachida kunzwa kuti vemakambani anobika chingwa ava vari kuwirirana nazvo here zviri kuda kuitwa nehurumende.
Tinenge tichida kunzwa kwavari vemabheka maemployers vari kutengesa zvinhu zvacho kuti mainterventions ari kutaurwa nehurumende kana neRBZ aya chinhu chavakatenderana nazvo here kana kuti kwete. Panguva yapfuura taona mainterventions anongouya anobata vanhu asi vanhu vacho vasina kuconsulta.
Kuivo vanobika chingwa vari kuti kudii neurongwa uhu? Mutungamiri weNational Bakers Association of Zimbabwe waWellington Peyama vanoti sevabiki vechingwa vanotambira nemufaro danho rehurumende rekuda kuvabatsira kudzikamisa mutengo wechingwa.
Asi sezvamunozivawo takambotaura kuomerwa kwatakaita senyika kuti mari dzacho zvichida dzimwe dzisingakwani. Saka isusu mukuzoona mari dziya dzisina kuuya sekuimbiswa kwatee taita kureva kuti isu tinge takutsvaga mari nedzimwe nzira zvinoita kuti mitengo yacho irambe ichikwira.
Muzvinafundo Masocha vanodzoka vachiyambira kuti danho rakadai rinogona kunetsa sezvo richizoonekwa sekunge hurumende iri kupindira mukufambiswa kwemabhizimusi, izvo zvinogona kuzoita kuti vekunze vanoda kupinda munyika kunotanga mabhizimusi kana kudyara mari dzavo vatye kuita izvi.
Hurumende haifaniri kunge ichitarisisa nokutara mapurize nokuti inozoita yakaita seyainonzi price control.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba.
Dambudziko riripo chero nderekuti hapasati pava nekubvuma kwehurumende kuti nyaya yekuti vanhu vashandise maZimbabwean dollar iri kushungurudza uye ndo yakonzera kuti mitengo inge ichikwira mutarara. Paifana kutsvakwa nzira dzekuti maZimbabwean dollar aya anga achiwanikwa zviri nyore. Asi potsvagawo nzira yekuti dhora racho ringe rine zvinoitsigira kuti risaita richitsvedza matsvedzero ariri kuita. Ndo chikuru ichocho vanhu havasisina vimbo nedhora remunomu zvokonzera izvo kuti manje vachimanyira kumari dzekunze vachifunga kuti ndidzo dzavanokwanisa kuchengeta.
Pari zvino mutengo werofu rechingwa uri pakati pemadhora emunyika ma650 uchienda kuda kunosvika kumadhora zviuru. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunze kwekunge hurumende yapindira mumapoka ose ane chekuita nokubikwa pamwe nekufambiswa kwechingwa kusvika chave muchitoro, havaoni mutengo werofu rechingwa uchizodzikiswa kusvika pakuenzaniswa nemutengo wedhora rekuAmerica unenge uchitengwa nawo mari yekunze pamusika wehurumende, nekuti vanotakura chingwa vanenge vachichemawo nekudhura kwemafuta edzimotokari. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Muchirongwa cheLive Talk tiri kutaura nevatipiki kubva kuZimbabwe vari pasi pechirongwa cheThe Mandela Washington Fellowship chinonziwo The Young African Leaders Initiative, YALI, chinoitwa nehurumende yeAmerica kusimudzira ruzivo rwevechidiki vemuAfrica munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na udzedu pa www.voashona.com. Inindini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.